mangwanani akanaka vatereri tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wechina 13 chikunguru 2023 makaterera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muzimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muwashington dc Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande, ndiri muWashington DC ndichiti vezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Rimwe sangano rinomirira varayiridzi rinokumbira hurumende kuti zvikoro zvivharwe musi wa18 mwedzi uno pamusoro pevamapato ezvematongerwo enyika vari kunetsa pazvikoro zvizhinji. Bato reMDC rinoti dzimwe nhengo dzichamirira bato iri musarudzo dzakasungwa nezuro muHarare. Imwe nyanzvi mune zvematongero enyika inoti vasevhi yakasvikuwere vasashatirisa vanhu nokupinza nyaya yegukura hundi mukutsvaka kwavo rutsigiro musarudzo. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Rimwe sangano rinomirira varayiridzi reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe rinoti rakanyorera kubazi redzidzo yepasi richiti mamwe mapato ezvematongero enyika ari kukanganisa zvedzidzo muzvikoro achimanikidza vana vechikoro nevarayiridzi kuti vaende kumisangano yezvematongero enyika. Mutungamiri weATUS vaObed Masaraure vanoti sangano ravo raendesa tsamba kubazi rezvedzidzo richikumbira kuti zvikoro zvivharwe musi wa18 mwedzi uno sezvo mamwe mapato achiitira misangano yavo muzvikoro. Ngatinzwe vaMasaraure vachitsanangura.
Tanyora gwaro tichizivisa hurumende kuti varayiridzi vari kuti zvikoro hamuchisina rugare, hamuchisina rusununguko nenyaya yezvematongerwo enyika. Tiri kuona mapoliticians akupinda muzvikoro vachitora vana vachivaendesa kumarali, vachida kutotora varayiridzi vachivaendesa kumarali, zvikoro zvacho kudzidza kuchitomiswa. Saka tiri kuona upenyu hwevanhu hwava papfumvu. Taona makesis anodarika 567 ezvikoro zviri kushandiswa kana kuvaraswa kwevarayiridzi, kuthreatenwa kudzingwa mabasa nezvimwe zvakadaro nemamembers ecommunity. Saka tazivisa hurumende kuti musi wa18 July mamembers edu ari kuti haachakwanisi kunge achienda mabasa for their own security, for their own safety. Tikutarisirawo kuti hurumende ichabatana nesu panyaya iyi, tiite donzo rimwe chete rekuchengetedza upenyu hwevarayiridzi vedu, upenyu hwevana vedu nesafety yezvikoro zvedu neschool property yese. Nekuti zvikoro zvimwe zviri kutowanwa zvichiparadzwa vanhu vachishandisa zvematongerwo enyika.
VaMasaraure, sezvo kufambidzana kwenyu nehurumende kuchiita sekunonetsa, munofunga kuti hurumende ichanzwa chichemo chenyu here?
Tine tarisiro yakakura yekuti permanent secretary vatavela mushure mekukonsa kuti nevamwe vachadzivisa kuti zvikoro zvedu zvikurumidze kuvharwa. Nekuti tiri kuona mapolitical temperatures kuwedzera kwavari kuita ndokuwedzera kuri kuitawo makeses atiri kuramba tichiwana munharaunda dzatiri.
Ko, nyaya yemihoro yakamira sei? Mati maziviswa here kuti hurumende ichakupai zvakadini?
Takanzwa pachitaurwa nekabhineti ichinge yasita zuro vachitaura kuti mari yavepo ichawedzerwa varayiridzi. Maonero atiri kuita inenge iri $50 asi mashoko aya anoturwa mushure mekunge pakasangana vanhu veNational Joint Negotiating Council musi wechina vhiki rapfuura. Hapana bvumirano chakaitwa chakabudapo sekunzwa kwatakaitwa nevanga variko. Asi uyezve tichitarisa kumashure, musi wa27 June NGNC isati yatogara takanga tatonzwa mashoko aibva kuna vamavhima vachitoudza Herald kuti vanhu vachazowedzerwa ma$50.
VaMasaraure, vashandi vanotambira here zvavari kunzwa izvi?
Tisati tatanga kurwadziwa nekushomeka kwemari tichitarisa kukwira kwezvinhu, tichikutarisa kuzvidzwa kwatinenge tichiitwa nehurumende, kuzvidzwa kwatinenge tichiitwa kuti mari yedu inoita zvekuanaunzwa kuredhiyo tisina.
Avo vanga vari mtungamiri we Atus va Obed Masarauri vari parunare ku Harare ne Studio 7. Tabatawo mutauriri webazi rezvedzidzo yepasi vataungana ndoro kuti tinzwewo divi ravo.
Zimbabwe inyika iri very democratic. And kana tichitaura kuti democracy, tikutaura kuti munhu nemunhu anokwanisa kuita zvaanenge achinzwa kuda kuti izvi ndozvinoitisa kuti nyika ienderere mberi. Saka isu sebazi reprimary and secondary education tikaona munhu achiita zvinhu zvinoita kuti bazi reprimary nesecondary education rirambe richienderera mberi, aiwa tinomutsigira.
Mutauriri webazi redzidzo yepasi vataungana ndoro vari parunhare kuHarare neStudio 7. Nezuro muBotswana, vatungamiri venyika vakawanda vemuAfrica uye vemabhizimisi vakatanga musangano wegumi neshanu kana kuti 15th US Africa Business Summit. Musangano uyu wakanangana nekusimudzira nyaya dzekudzidzana kwenyika. Nyanzvi mune zveupfumi muzvinafundo Elliot Masocha vanoti uyu musangano mukuru wekuti Zimbabwe inofanirwa kuratidzawo kuti ine zvainogona kuunza mugungano iri, iyo ichiwanavo zvainowana.
Une zvaunoreva zvakawanda chaizvo zvinobata izvo kuti angava matambudziko ari muAfrica angaita sokushayikwa kwamabasa, nyaya dzezveutano, hazvingakwanisi kupedzwa nenyika imwe kana kuti neAfrica chete. Inenge ichida ruoko rwenyika hombe dzakaita sana America. Saka tinoona kuti misangano yakaita seiyi haingoitwi neAmerica chete nenyika dzomuAfrica. Inoitwawo nenyika dzokunana Asia uko dzinozviitavo, nyika dzokunana Europe dzinozviitavo, kuri kunge kuri kushandira pamwe pane zvinhu zvakawanda wanda zvinoenderana kana zvokurima, tichinatsokuona kuti kwava nemamiriro kunze akasiyana neaivako makore akare okuti pamwe mvura haichanai gore negore. Saka kunenge kunana chipanga mazano kuti toita sei nedambudziko rakaita kana riri rokurima irori, kana riri nyaya dzemari, kana nyaya dzezvamagetsi, kana zveutano, kana zvemigwagwa nemaairports zvese izvi.
Musangano uyu unokosha zvakadini Profesa Masocha, uye Zimbabwe imire papi munyaya dzakaita seidzi?
Uyu musangano hauna kutanga gore rino chete, watova wechigumi neshanu uchiitwa gore negore. So saka mutungamiriri wenyika vamunangagwa vaendapo kuna vamwe ikoko kunotivandohwa zvinenge zvichiitwa, zvichitaurwa, zvichibvumiranwa, pamwe chete nokuti ivo vachipavo zano ravo reZimbabwe kuti ingashanda nedzimwe nyika sei, ingashanda neAmerica sei, America ichiwana chinyi mukushanda nenyika dzomuAfrica, zvekare Africa ichiwanavo chinyi pakushanda neAmerica.
Iyo Zimbabwe pane zvainokwanisa kubetserwa kanavo kubetsera nazvo here pakadai?
Panenge pachida kuti pakuendwa ikoko munhu asangoenda chete achinoti pamamonya ipapo ndangandiri pasi, kuti angarivo monya inenge iine zvokuisavo angava mazano kune zvinofanira kuitwa, pamwe chete nokuratidza zvakaitwa nechekare kubvira kumisangano yakaita seiyi nezvimwewo zvatinokwanisa kuita isu toga kuti tikwanise kuzokurudzirawo vamwe vanhu kuti vavuye vazotibetsera tinenge tatomboita zvatinenge taitavo isu toga, kuti izvi ndo zvataitavo izvi, zvino taakuchida rubetsero rwokuzopfuura kusvika pakati. Saka musangano wakakosha chaizvo, unenge una vanhu vakawanda vane mari, vanoda mari, vane mazano amabhizinesi, vana mazano okupedza nhamo dzinenge dzichiitika mune dzimwe nyika vanenge variko.
Nyanzvi mune zveupfumi vachidzidzisa paDeFry University kuOhio Muzvina fundo Elliot Masocha vari parunhare kuHarare ne Studio 7. Bato rinopikisa reMDC rinotungamirwa nava Douglas Monzora rinoti nezuro nengo dzaro shanu dzakasungwa nemapurisa mushure mekuitisana naro nemamwe mapurisa pamusoro penzvimbo inomira motikari pamberi pehofisi yavo yeMorgan Richard Tsvangirai House. Evans Zininga anotipanyaya inotevera.
Mutauriri wemutungamiri webato reMDC inotungamirwa nava Douglas Monzora vaLloyd Damba vanoti nengo dzebato ravo dzinoti vari kumiririra bato ravo musarudzo dzeparamende kunyanga South vaJoseph Madziwa vaFrancis Chikunguru vaPaul Majarira vaAdrian Simon navaGodfrey Chenamo vakasungwa nezuro vakazonobvisiswa mari dzefaindi kukamba yemapurisa kuHarare Central Police vachipomerwa mhosva yekukanganisa basa remutemo. VaDamba vanoti mapurisa aiva manikidzira kuti vamise motokari dzavo pamberi pemahofisi avo epa Morgan Richard Tsvangirai House.
Chaitika ndechekuti pane mupurisa wechikadzi asvika angati driver motokari zeta rap number plate 178T. Mupurisa ndobva asvika achida kupaka pamberi pehavest house panopaka maofficials emusangano, ndokubva arambidzwa nevakomana vesecurity achinzi ireserved parking yemamembers of staff nemamembers estanding committee. Iye akati hamundirambidzi kupaka panapa nekuti ndiri munyika yakasunungwa, ndiri munyika yangu yandinoda. Ndokubva angofonera reaction team. Reaction team ndobva yatosvika as if zvakatoplanwa kudhara. Saka reaction team haina kumbosvika ichitaura nemunhu, yangosvika nekutanga kungoataka vakomana vangotaura nemapurisa ayaya nemabaton sticks. Ndokubva wabandla 5 of our team members. Ati kuona kwandiri kuita MDC iri kuharaswa left, right and center. Vada kuedza kuparadza the democratic movement yakaombwa nevanhu. And muri kuona vari kuenderera mberi nekuintaisa some of our weak members nekuvapromisa maambasadorial position kuti vabude mupati kuti tichazokupai maposition yehuambasada, tichazodai nemaloans nemagrants, asi isu tiri kuti the people's movement haife yakafa.
Mumwe akasungwa vaJoseph Madziwa vanoti mapurisa akatadza kuvatsanangurira zvizere kuti mhosva yavainge vapara ndeyei.
Ichokwadi tasungwa nepolisi tiri paHarvest House, tikatorwa tikaenda kucentral tabvunza kuti mhosva yedu yatapara imhosva ipi, asi mapurisa atadza kutitsanangurira kuti tapara mhosva ipi. Vangotuzva kuti no, mhosva yamapara inonzi obstruction, saka munofanira kubvisa fines nekuti manga muchida kurambidza kuti mota yepolisi ipake paHarvest panova pamusuo paentrance peofisi yedu yeHarvest, saka tabhadhara fines ma$30.
Imwe nhengo yevachengetedzi venzvimbo vari mubandiko resecurity yebato reMDC vaGodfrey Chenamo vanoti vakaudzwa nemapurisa epaHarare Central Police kuti mapurisa aiva sungira madara kuti vaone kuti vanoita sei.
Patasvika kucentral tatosvika vakatotiwo chi tatozvichira dara kuuya kuzopaka ipa achida kuona kuti munoita sei, but otherwise vanhu vese vanga vatorwa ipapa hapana even anga ambonetsana nemupurisa kana vaita sei. Vanhu vanga vachida kutozouchinesa kuti kochi chiri kuitika pamota yepolisi. Saka tiri kuharaswa left, right and center as a party.
Mapurisa anonzi akazodzokazve masikati vakawanda vakatanga kuimba nziyo dzechimurenga dzekuchichidzira nekuvhundutsira. Imwe yenziyo idzi vaiti ndimi mega makatanga kuronga hondo. Taedza kubata mutauriri wemapurisa assistant commissioner Paul Nyati, asi nharembozha yavo yanga isiri kudairwa kuti tinzwe divi ravo, asi mumashoko avo kumashure kustudio 7 vanoti vese vanopara mhosva vanofanirwa kusungwa nemutemo wenyika zvisinei nekuti vabuda mumba mani. Chero hazvo bato reMDC riri kuti mapurisa ari kuvatyorera kodzero nekuvatadzisa kutsvaga rutsigiro pajekerere. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vanogarotaura pamusoro perunyararo kumisangano yavanoita nevatsigiri vavo nenyika.
Ndinoziva kuti madetractors edu nevasvika tatwaro vanenge vachida kuti kumboitwa mheremhere kuti sarudzo yedu inzi haina kufamba zvakanaka.
Aiwa, isu pachedu tisu tisingadi mhirizhonga, kwete kutoda kuita kuti vanhu ukoko vafare vokunze, kwete isu veZANU-PF hatidi mhirizhonga.
Masangano akazvimirira munyika anoti kuchema kwemapato anopikisa nekurambidzwa kuita misangano, kusungwa kwenhengo dzavo uye kuchichidzirwa nevanofungidzirwa kuti ndevebato riri kutonga reZANU-PF, mapurisa nemamwe masangano kunyanya rinonzi faz, kunopa kuti vaonese kuti sarudzo hadzina kuchena, uye hadzisi kuitwa pajekerere. Ndakamirira Studio 7 muWashington, ndini Evans Zininga.
Dare re Electoral Court nezuro rakapa mutongo wekuti vaimbove nhengo yeZANU-PF uye gurukota vasevhi akazvikuwere havakwanise kukwikwidza musarudzo wemutungamiri wenyika sezvo vange vasiri kugara munyika kwemwedzi gumi nemisere yapfuura. Asi mukuru wechikwata chinoona nezvekusarudzwa kwavakasvikuwere vaWalter Mzembi vanoti vari kuenda kumatare zvakare kuti nyaya iyi inzwike zvakare kana kuti appeal. Mutauriri wavakasvikuwere Muzvare Jackie Sunday vakaudza Studio 7 nezuro kuti chinhu chekutanga chichaitwa navakasvikuwere kana vari mutungamiri wenyika ndechekuumba homwe yemari inoita bhiriyoni remadhora ekuAmerica ichashandiswa mukubetsera hama dzevanhu vakaurawa panguva yekukura hundi.
Vakasvikuwere vavimbisa ivo kuti pavachapinda kuzoita mutungamiriri weZimbabwe vachaisa parutivi $1 billion yekuripa avo vakakanganisirwa nekurasikirwa nehama mazuva egukura hundi. Tinoziva kuti kune vamwe vati vachizvinzwa vabva vataura ivo vabva vasvoropodza vachitizvo ni $1 billion iyi inowanika ichavano kunobva kupi. Asi tinoda kuti tirangarireka semhuri yeZimbabwe kuti makore apfuura takanzwa isu kuti kwakashanda $3.5 billion ichienda kucommand agriculture asi pasina chinobatika chakaonekwa nemhuri yeZimbabwe kuti $3.5 billion iyi yanyatsoshanda chii chaizvo. Saka isusu tiri kuti $1 billion imari shoma chaizvo kuti iwanike chavano kunoripa vanhu vakarasikirwa nehama dzavo mazuva ekukura hundi. Tinotarisa zvakare kuti vapresident Kasukuwere kana ivo vaakutonga vava ndivo mutungamiriri wenyika vachaita kuti nyaya yegukura hundi isava nyaya inonzi haitaurike nezvayo, isava nyaya inonzi inotyisa kuti itaure, uye vakarasikirwa vakwanisewo kuti vakwanise kuisa matombstone nekurangarira mhuri dzavo dzakashaya mazuva egukura hundi kana dzakaurayiwa mazuva egukura hundi.
Mutauriri wavasevhi akasvikuwere Muzvare Jackie Sunday vari parunhare neStudio 7. Asi imwe nyanzvi mune zvematongero enyika vaDan Moyo vanoti vakasvikuwere vanofanirwa kuremekedza vanhu vane hama dzakapondwa panguva yegukura hundi vachibvunza kuti vakasvikuwere vakaregere kubetsera vanhu vakaurayirwa hama dzavo pagukura hundi panguva yavakanga vari gurukota rehurumende.
Vakasvikuwere ndingangoti hangu zvavari kutaura izvi nai vakazvitaura kare, not kuzvitaura nhasi because vakuda kukwikwidza tungamiri wehurumende yeZimbabwe. Nyaya yekukura hundi inyaya yakakosha stereki inobata vanhu vekuZimbabwe vekumatebeland nekumidlands nenzira yakaoma stereki because vakarasikirwa nemhuri dzavo. Even up to now kune vamwe vatiri kutadza kuwana even my ID copies because havana mabirth certificates because vakaurayirwa vabereki nenyaya yekukura hundi. Haizi nyaya yekutamba nayo, haizi nyaya yekuti kana munhu akutsvaga mabhotsi wotanga kutaura nezvekukura hundi because zvinorwadzisa vanhu bereki. Dai anga ari munhu ari serious nenyaya yekukura hundi, dai akazotaura kudhara ingamboita minister mugavenment yava Mugabe akadii kuzitaura nyangwe ari muparamende kuti panofanira kuti vanhu vakaafektwa nekukura hundi vakompensetwe zvakadaro.
Nyanzvi mune zvematongero enyika vaDan Moyo vari parunhare kuVirginia muno muAmerica neStudio 7. Tombotarisa zviri mumapepanhau anhasi. MuNewsday, sangano reZimbabwe Human Rights Commission rinoti mugore rinorega kusvika mwedzi wapera rakatambira zvichemo zvokutsvorwa kwekodzero dzevanhu zvinoita mazana mana ane makumi matatu nesere kana kuti 438. Dzimwe dzacho dzine chekuita nezvematongerwo enyika. Munyuse makare magweta anorira kodzero dzevanhu eZimbabwe Lawyers for Human Rights anoshora hurumende mukusunungura kubva mujeri kwayakaita vaBobby Makaza vane makore makumi matanhatu avo vakange vatongerwa makore gumi nematanhatu vari mujeri vawanikwa vaine mhosva yekubata chibharo mwanasikana ane makore gumi nerimwe. Magweta awa audza vakuru vemajeri kuti vanoda tsananguro nekukurumidza. Ya, tashika panguva yenyu vatereri yokuzvitaurira mega zvamunofunga.
Studio 7 nene handisi kufara mhani mabvunzira mune muchiita mibvunzo Paul Tembani yati uyoka munoita sokunge muri kumbara nekids gloves toda mubvunzo mahard grill that man man tinzo kuti izi pachokwadi kana kuti ari kufevha zano toda kuziva isizi kuti mashaya mombe akatichamisa must die zviri pavhidhiyo sei asati asungwa nanhasi toda mubvunzo yakadaro kuna Paul Tembani yati ndo violence yacho kai yari kurudzira. Alright, sei mapurisa achiwana simba rokuti haakwanisi kuprotekta macitizens paanoita misangano yavo zvaarambidza vanhu macitizens kugokwe vachiti havana manpower. Asi CCC ikaita musango ikaita go ahead ikaita disregard zvataura nemapurisa vanoudza mapurisa akazara mumarori vane vava vanepi because manpower vanga vati havana manpower yanoshava ndeyekuprotekta macitizens achiita musangano wavo asi yekudispesa vanhu kuti vasaita musangano vanoiwana. How is it that possible in maridza pajobheni
madhuku zvamunonyarara kadi munomira kodzero dzevanhu munodi kumirira kuti FCC temapati ite marari muratengesi wese amwe mapato atisikaziyana madhuku nana monzora watengesi hatifambe necst ana baba tibvutire munhu ane shanduko kwete kuti taneta nekunyeperwa nezanu psa tichingoba tichingoyaega taneta tibvutire chamisa rume chamisa shoko ngarifambe kwese kwese mukomana ndiye anoita.
Augustine Chiuru aitori nani pana Paul Nyati. Paul Nyati atizivi kuti ndii mukuru wamapurisa here kana kuti mukuru mukuru wezanu pf hatimuvoni paamire chaipo chaipo. Augustine Chiuru aitori nani ava asingarambidzi maopposition kuita misangano nyangwe hayo zanu yava yakaipa mugaba yava akaipa pakurambidza vaopposition kuita musangano vava vasingarambidzi sezvinoitiwa iko zvino zvamunangagwa naPaul Nyati wake uyu hatizivi kuti mapurisa iwawa vakuru vakuru vamapurisa pamakamba avo vapindwa nemweya weiko zvinozvodesa ngavazvirege zvotovonekwa kunze kwenyika kuti vari kuita hapana free and fair elections ingaitiwa apa kuzvekwa kungobira asi nyange vakati vabire gwendo guno inhema.
Munangagwa munangagwa deno rumweka waedze kukambe nauchiudza vanhu chokwadi kwete zvako zvamadrugs zvauri kuita pamberi pamarare akako taurira vanhu chokwadi kuti wakakonewa kutonge nyika wokumbiro riregerero otherwise mongo wanogonongoona kana kuti 20% yavanhu vangakunzwira sechi vakakuvhotera asi 80% inoenda kuna Chamisa. Chamisa ari kuzopinda gore rino uchida usingadi.
Ponyati iyoyo panobvunzwa zvinhu zvashasha zanu pf hauzivi asi zvaitwa netripos ino zvaunoziva hausati wazwa nezvazvo uri mutengesi iwoyo ponyati uri mutengesi ramba shakiwa nezanu pf hatichaona magumira kwazvo.
Ini ndinongodawo kuti mundisvitsire audio yangu kunyanyanyanya kumayouth ezanu pf kunyanyanyanya masupporters ezanu pf especially vakazvagwa from 1980 kusvikira 2000 apa ndinoti ndine hurombo nekuti izvezvi murume mukuru akazvagwa 1980 kumuti heri kadhi iri rekubhengi indanonichekera balance hazivi kuti unocheka sei inda unowithdrawa mari hazivi kuti unowithdrawa sei inda unonditorerawo bank statement haakwanisi. Why? Because of zanu pf. Ndikakuudzai kuti ruzhinji rwedu vana vatononoka wande nana tete mavelasi ndoda kukuzivisai kuti kutaura chokwadi tisingadi kukurova imbwa takaviga mupini vazhinji vedu takazoziva kushandisa mabank card tava kudiaspora saka handioni reason yekuti vanhu vanotendera kushandiswa nezanu pf vachipuwa mari nezanu pf ende chinondirwadza mari dzacho ma$10 ma$20 ekuti unongondotenga kalofu kechingwa one day nekadrinki zvatopera.
Adi makadipa studio 7 apo ashamarari mese ziti hawa sutunofara rebi asti kuti mugwadi ngakure mugwadi anoti pati yavo hairovi vanhu vendima tripusi ndo vanoita mhirishonga chirudzi kana vasirivo vanorova vanhu vanodi kusunga vanhu vacho nokuti vanopa kuti pati yavo isvibe nokuti vanhu vacho vanozivikanwa hakusiko kuti havazivikanwika vanhu vanorova vanhu sei vasingasungwi kusvitira kuti imwe mosvibisa pati yedu muchirova vanhu vanoziva kuti vanokundwa zvine mutsindo ende vachikundwa futi chero vakarova vanhu zano yavo ratichaida.
Idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei nestudio 7. Isu hatina kwatakarerekera. Tumai mazwi enyu pawhatsapp number dzinoti +1 202 465 0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika. Muchikamu chino tinotarisa zviri kuitika muAmerica. Mutungamiri weAmerica vaJoe Biden nezuro vakarumbidza kubatana kwakaita nyika dzomubatanidzwa weNorth Atlantic Treaty Organization kana kuti NATO pamusoro penyika yeUkraine vachiti America neNATO hadzizofa dzakasiya Ukraine iri yega vachiti Ukraine ichakokwa kuti ipinde mugungano reNATO kana zvinhu zvose zvagadziriswa.
Apo nyika yatarisana nesarudzo musi wa23 nyamavhuvhu, Studio 7 ichange ichitaura nevari kukwikwidza musarudzo yemutungamiri wenyika dzedare reparamende uye dzemakanzuru.
Kana muchida kunzwa nhau dzechokwadi, teererai Studio 7 nguva dza7 manheru uye 6 mangwanani. Endai paFacebook page yeVOA Shona kana muchida kunzwa nhau dzinenge dzichangoburwa uye kana muchidawo kupa pfungwa dzenyu panhau dzenyu.
Mufundisi Richard Moyo kuSouth Africa ko datandira text message yenyu asvika iko zvino. Tinotenda zvikuru nemashoko enyu okuti kukidzira kuti tiri basa redu nemazvo. Sezvo nguva yedu yapera, tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi. Rine sangano rinomirira varayiridzi rinokumbira hurumende kuti zvikoro zvivharwe musi wa18 mwedzi uno pamusoro pemapato ezvematongerwo enyika ari kunetsa pazvikoro zvizhinji. bato re MDC rinoti zimwe nengo dzichamirira bato iri musarudzo dzakasungwa nezuro muHarare. Imwe nyanzvi mune zvematongero enyika inoti vasefi akazvikuere vasashadzirisa vanhu nekupinza nyaya yegukura hundi mukutsvaga rutsigiro musarudzo. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesuwo zvakare manheru anhasi. Ndini Tarunoka Wande, ndiri muwashi.